ndichinei. Ah, hauzere kuti ari kuita musoro hanzi ada kuvhura chigayo kumusha uko. Oh, nai.
Zvinonaka chokwadi zvinonaka zvinodhura vakomana. Wati zvinotongoswerera masese iyo marevo nayo wechirungu hatinwere. Kwekudyira dyira utenge shamari iyo marevo nayo kana kudya hatipotere.